hamena kuti chivari kutaura nezvachendechi ndechii ichocho. Nendiyese muZimbabwe mwene wayo ndipresident. Saka unyange uri mukuru weopozisheni, uri mukuru weburial society, uri mukuru wamashokoseni kudai izvizvi. Nendi yaunenge uchishandisa yese unenge wakatoipuwa napresident. So havagoni kuti vatsoropodze kuti vamunzira wapuwa nendi napresident vasingatsozvitsoropodziwo pachavo pakupuwa lendi yavakakura vari nyange iri zvayo yekumaruzevha uri yekuma-A2 fund. Yese lendi yese munyika muno nezindeyapresident.
Saka vamunzora vapinda sei apa vacharamba ivo vari vebato rinopikisa vanozowana sei munda?
Vamunzora vangave zvavo opposition league, asi chokutanga ndichikuti chizvarwa chemuZimbabwe vanokodzera kupuwa munda sekupuhwa kunongoita munhu wese. Hazvizi hazvina basa nekuti uri kubato ripi, nekuti chikamu chekugova nyika chikamu chakanangana nevana veZimbabwe. Tisingatarisiri politics dzavo, tisingatarisiri ruvara rwavo, tisingatarisiri nzeve dzavo kuti urere kana kuti ipfupi. Aiwa, tinongopa munda kana uchinge uripo nekuti uri chizvarwa cheZimbabwe. So apa hapana nyaya zvapapa, ngavarege zvavo kupedza nguva kuswera vachitenda bhonzo rakaoma.
Ko vanotika minda iyi inenge inongopiwa kune vanenge vakareregera bato reZANU-PF nevashoma vanopikisa vanenge vachinzi vanodyidzana nebato riri kutonga kana kuti nemutungamiri wenyika?
Hameno kuti vanoziva murume anonzi Welshman Mwiweri akapuhwa purazi nguva yandakapuhwawo ini. Ini ndandiri kuZANU-PF iye ari kuMDC, asi tese takapuhwa mapurazi nobva tagara takainzana zvairere chii. Ivo vatsvangirai chaivo chaivo, vanga vaine munda kunyazura, munda wanga urimwo wanga urimwa wevhu ranga riri rapresident. Saka vanga vamuzani here naivedue vamwe vari kunze kwenyika hatomboziva kuti poritiki dzavo ndedzei. Hapane munda muno. Ko varungu vari paminda hapana umbowo kuti vanosapota ZANU-PF, hatomboziva kuti vanovhota sei. So handifungi kuti apo pane nyayapo. Chakangoitika chete ndechekuti tadzokera zvedu muhistori, pakatorwa ivhu pane vamwe vanga vari kuopposition vaifunga kuti idambe.
Munorevei apa vacharamba mungatsanangura?
Vaifunga kuti murunda hanzarwo, ndokubva vafunga kuti zvichakonga zvichadzokera shure, ndokubva varamba minda. Ivo vachamisa vari papa vakaramba munda, vakaramba matraka avakapuhwa navagoni. Ndingatopu kana vange vachida kupikisa ndavauye pamhepo tiitaurira neizvozvo, vakati ina handidi handitori zvinhu zvokuba. Ndozvavakataura ivo, havana kuzva kuti irifa rechi, irifa renyika. Saka ipo zvinezvi chaakunetsa mange ndechekuti vanhu vaona kuti ZANU yatsunga, and ZANU ndeyekutsunga makore ese, chayatara yatara, right? Vaona kuti zvabudirira, vaakuita chii? Muramba mhuru kunokumbira minda yavakanga varamba.
Asika vamwe vanoti ukazobuda mumusangano zvatakaona vamwe vakaenda muhoteruumu vanga vakuda kutorerwa minda, hazvizoite mutauro here izvozvo vacharamba?
Vanotongoita mutauro kana ukaenda kuhupoteri uchitsoropodza zvinangwa zvechimurenga, zvinangwa zvenyika. Tomboti waenda kuhupoteri waakukumbira masanctions kunyika yako, iyo nyika yacho waroda kuti irwadziswe yokupa izvirayo kuti ushandise. Zvingaitire izvozvo?